Vachitaura pakuvhurwa kwekiriniki iyi nhasi, mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi, vati kiriniki ichabatsira mukurwisana nechirwere cheHIV AIDS sezvo vaya vanenge vabatwa chibharo vachizorapwa zvirwere zvepabonde pamwe nekupiwa mishonga inoita kuti vasabatwe neHIV AIDS.
Takazoona kuti vanobatwa chibharo vanokwanisa kungoenda chete kunzvimbo shomanane kuti vakwanise kunoonekwa vapiwe rubatsiro rwekudzivirira HIV, rwekudzivirira pamwiri panenge pasingadiwe. Uyezve kuti vaone vanhu vakaenda kuchikoro chekubatsira pakutaurirana nevanhu vanenge vabatwa chibharo, uyezve nekuti izvo umbowo hunozodiwa kuti hunge huchienda kumazita remhosva hunge huri hwakakwana, hwanyatsotorwa nevanhu vanenge vakanyatsodzidziswa.
Vachonzi vati kiriniki iyi ndeyekutanga yemhando yakadai uye inoshanda mazuva ose nguva dzose kubva gore richitanga kusvika rapera. Vati vavhura kiriniki iyi mushure mokuona kuti dambudziko rokubatwa chibharo nemhirizhonga rinowanzoitika apo makiriniki anenge akavharwa. Kirinika iyi inenge ichirapa vanhu pachena.
Saka vanhu vanenge vachikana akanga abatwa chibharoko haana kwekuenda, haana kwekunopotera, haana kwekunochemera. Zvekudaro ndobva tati angatiitei chipatara ichi. Asi tatanga nepawokins nekuti ndiwo padyo. Takatarisawo tikaona kumaavenyu ndokune zvinoitika zvakawanda, ndovatati ngatitangei nepawokins nekuti hospitari.
Vachonzi vati kanzuro yeHarare iyo ine imwe kiriniki yakaita seiyi kumbare asi ichivhara nenguva dza5 iri kushishikana nekuwanda kuri kuita vanhu vanobatwa chibharo pamwe nevanopinda mumhirizhonga yemudzimba. Vatiwo umbowo hwavainahwo hunoratidza kuti gore rapfuura muHarare chete mune vanhu vanodarika chiuru nezana vakabatwa chibharo uye zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana zvevanhu ava vaive vanhukadzi. Vachonzi vati zvikamu makumi matatu nezviviri zvevanhu ava ndizvo chete zvakakwanisa kuenda kuchipatara. Vati nekuda kwaizvozvo kanzuro ine urongwa hwekuvhura kiriniki dzakaita seyavhurwa nhasi mumisha yese inogara veruzhinji muHarare. Mukuru weNational AIDS Council muHarare vaAdonia Muzondiona vati danho ratorwa nekanzuro yeHarare rakanaka uye vanokurudzira kuti vese vanenge vabatwa chibharo vaende kuchipatara mukati memaawa makumi manomwe nemaviri. Vati kiriniki yavhurwa nhasi yakanaka zvikuru.
Isusu veNational AIDS Council tinonyanya kukurudzira kuti dambudziko rekupararira kweHIV rinongopedzwa chete kana mikana yose yakafanana sekubhinywa ikoko yavharirwa. Saka kubhinywa ngakuve chinhu chinoti kana chaitika munhu ane mukana wokudzivirira HIV kana abhinywa nemunhu ane HIV. Saka tinotarisira nekukurudzira kuti ngati uyei kumakliniks edu, ngati ripotei maissues aya, asi ngatikurumidzei kuripota kuitira kuti vanhu vawane rubatsiro.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAudrin Musiwa pamwe nemukuru weUNFPA vaSheikh Tidiane Cisse vati kiriniki iyi yakanaka chose uye panofanira kuvhurwa makiriniki akaita seiyi munyika yose. Mumwe mugari wemuHarare vaWatmopiri avo vange vari pachiitiko chekuvhura kiriniki iyi vati weichabatsira zvikuru sei kune vaya vanenge vabhinywa.
Ndingangoti hangu inini semugari womuHarare tinogamuchira danho raitwa iri rekuvhura kliniki, nekuti tichabatsira pavanhu vakanda vaingorepwa vamwe vachitadza kutaura. Uyezve tanzwa kuti pakliniki apa panenge pachiitwa futi macounseling services, zvichava zvichabatsira kuti vanhu vasununguke kuenda kunoripota nyaya dzavo kana vasangana nematambudziko akadaro.
Mumwe wemasachigaro muHarare Metropolitan Residence Forum vaIsrael Mabhoo vati zvaitwa nekanzuro zvakanaka uye vanoti zvichabatsira mukurwisana neHIV AIDS.
Tinoti chirongwa chakanaka nemaya kuti munhu akabhinywa akungomhanya. Information iyo aina paanotorapwa kuti ndabhinywa vedu wenditisaita nhumbu, information iyoyo yakutonge yapachena.
National AIDS Council inoti mukupera kwegore rapfuura pane vakadzi zviuru zvitanhatu nemazana mapfumbamwe nevarume mazana mashanu nemakumi mana nemumwe vakabatwa chibharo. NAC inoti mazana mana nemakumi matatu nemana evanhu ava vakawanikwa vaine HIV AIDS. Chiuru chevanhu ava chakapiwa mapiritsi ekuti vasabatwe neHIV AIDS kana kuti post exposure prophylaxis. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.